A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington, D.C. this Thursday, January 5, 2017. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Praxedes Jeremiah.
Good evening, Zimbabwe, and I am Chioneso Jani.
And tonight in our Women's Roundtable, we are looking at the demarcation of roles in the family as a woman, as a wife, if you are fortunate enough to be able to hire a maid or a babysitter. What are your views on this issue?
To join our discussion, phone us directly on 001-202-619-2077 and we will call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you women out there, it's on Thursday.
Don't forget to join us as we are live streaming right now on Facebook pages, and you can join us and by first starting by liking us. Please go to VOA Shana and VOA Ndebele and like us if you haven't so already, so you can join in our conversation.
Pastor Rulo Ruizi and the Mfundisi Forward in Faith Ministries. Ndiri kufara zvikuru kuva nemukana uno wekukurukura pamusoro pe basa kana kuti maroles nechirungu. Amai pamba kana mudzimai pamba takatarisana nenyaya yekuti pamwe anenge ane mubatsiri anenge achimubatsira basa mumba kana kuti musikana. Sevanhu vanonamata kana kuti chero nemakuriro atakaita, kana munhu aroorwa ane mhuri yake, ane zvinotarisirwa kuita mumhuri yake imomo, kunova kuva mubatsiri kumurume wake nekuva mai kuvana. Asi dzimwe nguva nekuda kwekuti basa rinogona kuwanda kana kuti zvokuita zvowanda, pamwe tinopedzisira tazove nemusikana kana nemunhu anotibatsira basa. Inini kufunga kwangu nemaonero angu nemarererwo angu uye pachikristu, mudzimai basa rese zvake nderake, asi kuti unotsvaga mubatsiri anobatsira iwewe kuita zvaunofanirwa kuita. Kureva kuti kana ndichifanirwa kuriritira vana vangu kuona kuti vadya vabikirwa, wandiri kutsvaga ari kundibatsira kuti ndiite saizvozvo. Saka kana munhu achindibatsira, kureva kuti handichamusiri kuita zvese, kunenge kusisiri kubatsira ikoko anenge aakutoita. Asi kana munhu achindibatsira, kureva kuti ndini ndine direction yekumuratidza kuti apa tinoda kudai, apa tinoda kudai. Kureva kuti mai kana kuti mudzimai wemunhu anongotarisirwa kubika, anotarisirwa kubikira vana vake, anotarisirwa kubikira murume wake. Paanenge atadza, panenge pakawandawo basa, otrena uye anomubatsira kubika semubikiro waanoita. Kureva kuti musikana webasa is an extension yamai pamba, uye kuti ane paanofanirwa kugumira kana tasvika panyaya yekuti kuva mudzimai. Handingatsvagi munhu kuti andibatsire kuwacha kana kupinda mubedroom mangu kuita zvandinoita mubedroom mangu. Ane paanogumira musikana uya. Saka ndine kutenda kwekuti bedroom is a private room. Ndinofanirwa kutoshingaira kuwana nguva yekugadzira mubedroom mangu, kumutsvaira, kumurongedza. Kana paine zvinoda kuwachwa, kana dzimba dzinosiyana, vamwe varume vanoda kuwachirwa nhumbi dzemukati, vamwe vanozviwachira vega, kana kuri kuti murume wako anoda zvekuwachirwa nhumbi dzemukati, I think iyoyo inyaya inoitwa nemudzimai wemurume uyu, kuitira kuti panofanira kuva nechinhu chinoramba chiri private pamarriage yenyu, chisiri exposed to everyone, chekuti munhu wese anoti ah mabhurugwa baba vane vari kufamba zvavo ini ndakava wachira vane re green ine rakadai ine rakadai ine rakadai saka ndinofunga kuti pakutsvaga kubatsirwa kwedu semadzimai sana mai tinofanira kuisa madimarcations kana kuti muganhu wekuti anondibatsira anogumira apa soko ramwari rinodaro muna Proverbs tikaverenga Proverbs chapter 31 from verse 10 ichitsanangura kuti ndiani angawana mukadzi akanaka rinodaro kuti anotomuka achipa vasikana vake basa rekuita kureva kuti nyaya yevasikana haina kutanga nhasi anomuka achipa mameidzi ake basa rekuita iwe ita chakati iwe ita chakati asi ndiye anenge achi ari manager ipapo achiongorora kuti chakati chaitwa nemu here chakati chaitwa nemu here saka ini kutenda kwangu kunoti kana ndine musikana webasa mwari ngaakudzwe anenge andipa munhu anondibatsira saka kana ndichibatsirwa handisi kuregerera munhu basa rese ndinoona kuti chabikwa chabikwa zvakanaka here ndinopinda ndichiona washeni yaitwa pamwe pacho ndichitoitawo nepapapa iye achiitawo neuko ndokuti ndirambe ndiri in charge uye ndiri in control yepamba pangu kumurume wangu ini ndingafara kupa murume wangu chikafu chero dai kuti ndakumbira musikana akachibika ndinoda kupresenta nekuda kuti ndichimupa ndinei ndichimushumira in my love I serve him in love
mina mbone kuti ama maid nxa umama lo maid umaid uyabe ngumaid okumncedisa but umama yena umele aphathe indima yakhe njengomama njengomama unxele elomkakhe ama undergarments izinto zangaphakathi lezi kumele abe nguye yena umama ozibambayo oziwashayo ozikilinayo ozifaka endaweni lapha amele zibe khona nxa iyi-bedroom i-bedroom imele ibe yindawo e-respectwa even ngama-mate iba labantwana bona babekwazi ukuthi nxa bengena kumbe i-bedroom kamama lo baba yindawo e-special yindawo abayi-approacha abayifika beyingena bele-respect so umate kamelanga ukuthi nxa ezathanyela kumbe nxa kuyukuthi ezathanyela umama kabi khona khonapha but yena umama kumele azithanyelele ibhedroom yakhe aziklinele ibhedroom yakhe abambe konke lama ilondri kababa especially ama-undergarments nxa sesingena ekitchen ngale umate uyakwanisa ukuthi abe yincedisa but umama kumele laye ame ekitchen ame khampani esitofini ephekele umngakhe kumbe nxa kuyukuthi umate usephekile umama kumele ahambe khonaphana ayeseve umngakhe ngibona kungani akulunganga ukuthi umama ehlezi phansi maybe duzane lobaba khonapha umate ngozabuya khonaphana eguqela ubaba emseve ukudla umama ehlezi eceleni akumelanga kube njalo ngoba yena ubaba kumele abekwazi abone umfazi wakhe emenzela kaye ezinye izinto laye umfazi kumele athathe i-responsibility ukuthi mina ngiyuma umama lapha kuyanceda futhi ukuthi ukubambisana kwakamate lo mama uhambe kahle ngoba kuyabe kule respect yokuba kwazi ukuthi kulama boundaries ukuthi hhayi lapha ngizapheka but ubaba i-responsibility kamama lo nxa kuyukuthi uyahamba emsebenzini njengobaba lami ngiyakubona ukuthi kwesinye isikhathi lapha isikhathi afika ngaso ngikhaya evele emsebenzini ukuthi aqalise ukukhipha ischebo kuyabe kungasayenzi yikho sisithi khona umate uyancedisa umama so uyakwanisa ukuthi umama abe nguye okwazi ukuthi okay mate namhla sizapheka into engaka pheka into kumbe sifikelela ama-onion lamatamatisi ngabe uyaziqedisa kumbe nxa kuyukuthi umate usecedisile sephekile konke yena umama efika kumele laye abe unguye othatha ukudla siyanika ubaba aseve umkakhe kumele kube that kube at least le part esala ekhona ekamama endlini ewaziwa ukuthi le yindawo kamama ngoba sikubona kunjalo nje kusenza ukuthi kube lama-problems ezindlini khona siza kuzwa sicina sesizinza indaba zokuthi umaidi ucine sethandana lo baba kumbe into engaka ngoba akuzanga kube le demarcation akuzanga kube lama-boundaries ukuthi yena umama ulokhu engumama kulamanye ama-situations esabonayo ukuthi umama vele ubaba vele ngasabona ukuthi vele yena umama uyenzani lapha ekhaya yehamba emsebenzini njengobaba but lapha ekhaya uyenzani umama khonapha awusela So umama angazwisisa ukuthi khona umate umuntu omncedisayo akuchiye kunjalo kuyekela ukungena kuma bedroom. Ngizakhuluma indaba esiyibona eBhayibhelini eyaqinisiwa kusiba le problem. USera wenamamate akhe antshe lamamate akhe uHegas wayimate kaSera.
KaSera, yeah.
Yeah. USera awayethatha enika umate i-insight yokungenisa kubedroom. Kuthi ngeni yezala umntwana njani
njani. Yenzalela umntwana.
Ehe. Umntandwana ebezalwa nje. Umntandwana obezalwa. Alivali iBhayibheli elithi wa umate lona after that. Lesikhiwa livala lithi she despised Sarah. Wakuna semsolo umama umama ekhaya ngoba yena wayesezibona eyenza into engcono kuyokuzala umntwana okwakwehluleka ukwenza ngumama. Now in this day umeda ngehluleka ukuzala umntwana lo baba whatever, but kulezinto ezagcina yena umeda sezibona ukuthi lapha mina ngingcono kulo mama lo ekhaya.
Yeah, that there was Pastor Adonis Kupe Ayema, and Pastor, and before that, that was Pastor Rodo Ruizi. They're all talking about tonight's program, tonight's topic. Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the different roles that a woman has to play as a mother, as a wife, juggling that with being a professional woman. It is not easy juggling both, but somehow it has to be done, especially if you are a professional woman who has to hire someone to assist you with a baby, for instance, as you go back to your job, or as a domestic servant or maid to help you just around the house as a cleaner or to assist you with their cooking, etc. What are the boundaries of a maid vis-a-vis the woman or the lady of the house, the mother, the wife? What are your views on the issue?
Some women would say, after all, I get paid to be an accountant, for instance. So if I hire a maid to do all the chores back home, like washing my husband's undergarments, others argue that this could not preserve privacy in this marriage if a maid is going to be cleaning the bedroom in the absence of the lady of the house. What if the maid cleans while your hubby is there? Won't it create some confusion or temptations or something else? We want to know.
But for those in the diaspora, Chuoniso, the ball game changes because it is not easy to hire a maid. So all the chores have to be divided between the family members, that is the husband and the children. But still, there are some challenges still with the demarcation of roles, even in the diaspora. Because I remember of an incident a few years back where a husband and a wife had a dispute about doing the dishes. And the husband ended up killing the wife, murdering the wife over such a petty issue about dishes. So let's talk about it and hear your views in this program. You can call us on +1 202 619 2077. The number again, +1 202 619 2077. And we will call you right back. Siyalibulisa kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Uhlelo asihluzeni bomama kuluhlelo lwakuqala kulumnyaka omutsha oka 2017. Wothi nhle ntatheleli thuba lokuthi mnyaka omuhle omutsha. Lamhlanje kuhlelo lwethu sikhangela umsebenzi kumbe indima okumele idlalwe ngumama lapha ekhaya, unkosikazi walapha ekhaya. Nxa ungulwana obe lenhlanhla yokuthola okuthe xaxa emalini lapha kumbe esambeni, wenelise ukuqhatsha abangakuncedisayo ngekhaya. Kumele umsebenzi wabakuncedisayo uqalele ngapi, uphelele ngapi. Sibisibili, asiyihluzeni bomama, yilo uhlelo lwethu lalamhlanje. Kukanti ke abanye bathi umngame angaza ke awatshelwa izembatho zangaphakathi ngulo esimqhatshileyo. Abanye njalo bathi ngimqhatshile, kumele awatshe konke. Asiyihluzeni bomama. Nasunoyo muchirongwa chedu tokugamuchirai madzimai. chirongwa chedu chekutanga mugore ra 2017 apo tiri kukurukura tichitarisa ndima inofanirwa kutorwa nemudzimai wepamusha kana kuti mai zvikuru sei kune avo vanoti wanei pari nani vanokwanisa kuvana vabatsiri vanokwanisa kunotora mameids ekurera vana apo mai vanenge vachidzokera kumabasa kungave kubasa rekuti uri accountant ungave uri manager ungave uri murairidzi ungave uri nurse vanovabatsira mabasa akasiyana siyana ekutsvaira mumba kana kuita washing kubika nezvimwewo zvakangodaro daro kana tava navabatsiri mudzimba umu ndepapi chaipo pavanofanirwa kugumira ivo vabatsiri vedu ava vanofanirwa kuwachira baba hanzu dzemukati here vanofanirwa kutsvaira mubedroom mangu here baba varimo izvi hazvizoita here kuti pave nemiedzo mumusha umu tikaregedza mushanda achibata bata pese pese kana hanzu dzababa dzemukati anozovakudza here baba hapazotari here kuti pazove nedisrespect.
Mm-hmm.
That's what we are talking about, achioniso.
Very interesting.
What are the demarcations really of the roles of the maid in this house?
Mm-hmm.
Yeah.
Very interesting. So you find
what have you observed yourself?
What I've observed, PJ, is that in some places, huh, some women, especially kana wachienda like kunzekwenyika, like to look for my jobs. I know many people like they because of the situation in Zimbabwe, wanaenda ku maybe ku South Africa wachitsvaga mabasa. And then waenda kutsvaga mabasa varungu voti aiwa tipechi we'll get you a job here, tipe passport, kana tipe document. And munhu woti ah zvoita here. But watching it a document opa basi kuti oi basi document passport now when for the time for her to leave she can't leave because now mother wants her to do extra things ashika mumba kuti imbo cleaner and then some people are waende off you find that Monsieur Tuesday Monsieur Saturday wakunzi gara pamba apa wa clean apa wa big amai waenda kuchurch baba wasara nani
na maid
na maid so now the question like you are saying kuti ari kubikira baba ndiani unambosiya chikafu ari kubikira baba ndiani
saka ndima inoperera papi chaivo nemiwo vanhu vashandi vemudzimba tinodawo kuti mutinge muchitiridzira runare muchitipowo pfungwa dzenyu kuti mai vanofanirwa kunge vachigumira papi imimiwo mabasa ndihapi mabasa amunofunga kuti munofanirwa kunge muchiita mudzimba imomo vanoshandawo mudzimba nemadzimai ari mudzimba imomo tinoda kuti mutifonere panhamba dzinoti 202-619-2077 country code 1 202-619-2077 kuti tinge tichikubatai parunare. Sesilo mlaleli okhona lapha ecingweni. Unkosikazi Samukelisi weNdlovu. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga linjani?
Hayi saphila. Kunjani khona ngapha eSouth Africa?
Hayi South Africa kuright. Sithi mnyaka omusha kini lonke.
Ah mnyaka omusha ngempela ubusisiweyo.
Yeah.
Yeah, uyaluzwa udaba olusegudwini. Sikhangele indima edlalwa ngumama la. Ende sikhangele njalo inhlupho ezidibana labo abasebenzela abasebenza ezindlini.
All right. Ngizoqala ngendima ekamama wasendlini. Mina ngaqala ngikhuluma ukuthi mina ngeke ngaba nesikhathi ngisasekhaya eZimbabwe. Bengivele bengihlala nginabantu akade bengincedisa ukugcina abantwana engibengisebenza umsebenzi wokuphuma ngisiya ngaphandle okuthi bengihamba maybe for 2 weeks ngikho endlini but ebengikwenza bengihlala naye intombazana but nginabanye futhi abefamily ebenginabo it was a bit challenging kodwa bengizama nami ngendlela yonke ungayenza ngayo especially kundaba zokupheka kundaba zokuwatcha like ukuwatcha vele bengiziyenzela ngedwa mina ikamero lami ibedroom yami angikaze ngaclinelwa ngumuntu oncedisayo endlini
ngiyazenzela ngedwa, ngiyajinja ngedwa ama-sheets wami, ngiyaziwashela, ngiyazi-ayinela. Namanje kuyafana even nginabantwana, ngiyakhona ukuwasha, ngibanikeze bayeneka, and then ku-ayina ngiyazenzela ngedwa. And then amantombazana abasebenza endlini kuyadiphenda ngabantu.
Mhm.
Kuyadiphenda ngomuntu omsebenzelayo. Omunye mawufika uyafika athi indlu naye ngoku kumele siyenze yonke into ekhona lapha ekhaya. So sokufika ngomuntu. But I remember ngamkhuluma lomunye usisi ngenilanga. Ngamthi what engitshela ukuthi mina ngiyangena ngiyaklina la secameron but angikhululekanga. Ngathi I think umuntu mase uhlale naye umsebenzela kuhle uhlale naye phansi ukuthi hayi mama mina ecameron angiboni ngikhululekile ukuthi ngibenzele umsebenzi.
Hmm.
And then sokusiya futhi ngomuntu yena lowo umsebenzelayo. But futhi singakhangela maybe umbala wabantu like ukuthi ngumlungu ngumuntu omnyama.
Yeah. Kulomehlo
yes abantu abangabalungu isikhathe esiningi abantu bayenza nje wonke umsebenzi kungafana impahla zangaphansi impahla zangaphakathi bayawasha aba complain but mase kufike emuntwini omnyama basuke ba complain so khonapho lami angazi ukuthi uhamba kanjani ukuthi okay wenzela umuntu ongumlungu uyamwashela uyamenzela yonke into so kusize emuntwini omnyama awukhona ukuthi umenzele. And i-challenge kakhulu futhi ekuphekeni engikushoyo ukuthi mina ngiyaziphekela, mina ngumuntu oziphekela othanda ukuziphekela. Noba ngilabantwana ngingabathuma ukuthi ngifakelane isishebo ngenzelani lokhu. Okay, ye and they bayapheka kodwa mina njengomama kumele ngiziphekele. And I think omama nathi kumele sifunde ukuthi ukuwasha siwashela obobaba siba-ayinele. Ema-bedroom wethu siziyenzele yonke imisebenzi. Mina njengamanje ngiyasebenza from Monday to Friday.
Mm-hmm.
I only clean my bedroom on a Saturday. That's when I do the thorough cleaning. Yeah, ngichinja konke bedroom yami, ngiyachinja ngiyenza thorough cleaning. Anginaso isikhathi ukuthi ngizothi abantwana hamba ngiyongishanyelela. Abakwazi nje ukuthi bayathanyela ekamereni lami.
Yeah.
So kule and then kube labo mama futhi like engisho ukuthi mina bengisebenza ngisekhaya ngisebenza ngisiya out for research work. Kuyafana even namanje silabo abanye omama abasebenzayo bephuma besiya out. Mase kusiya endabeni zokupheka. Ukuwasha yes ungasho ukuthi impahla zikhona zingamthatha 2 weeks and then ngizobuya ngenza. I-bedroom ungangeni ungaclean. But when it comes ekuphekeni akusela option.
Yeah.
Uzoyenza yes uzoyenza. But lawe nxa sewukhona la endlini ziphi zinikeza isikhathi. Upheke abantu bakho lomkakho badle ukudla labo bajabulela ukudla kwakho hayi ukuthi noma sisuke out umsebenzi okumele ube ngokasisi ngiyomela yenze yonke into and then uzogcina ke ngumama wendlu
kuba lezilingo kuba lezilingo ngithi kuba lezilingo engxenye ubaba laba lokhu umphosela lokhu ehlangana lo lokuze nelo maid lo.
Yeah, and then kube labanye siyabona njenga laphe laphe eSouth Africa laphe esikhona. Thina kakhulu abantu esisuka ekhaya, balutshwani abasuka like kwamanye amakhandizi abalabantu ababancedisayo. Abaningi abalabantu ababancedisayo yibo abalapha. Siyakubona nje bayenza nje impilo yabo ifana neyabalungu. Bayawashisa nje yonke into. But mina ukubona kwami ayileyo
kubanzima
yikho kubanzima and yikho sicina futhi sithathelwane amadoda ezindlini
ezindlini
I think umama yes kumele usebenzise izandla zakho uma ukhona endlini uzama ukuziphekela uzama ukuziwashela ubona ikamero lakho umuntu angangeni khona alibe ngeleni lingukufuka.
Yeah. Hayi bamba khona apha ecingweni kuseselo so sesilomunye umfundisi engeke ngakhuluma la ngaphambilini kohlelo uPastor Lorwizi choniso Miss Ndlovu was actually explaining that she was still arguing that a woman's place is got some a woman has got some roles to play.
Yes.
If you are a housewife, if you are a mother, you need to take a responsibility
charge.
Yeah, you need to take charge of your family.
Mm-hmm.
You are the manager of these other people that you've hired to help you out, to assist you. Mm-hmm. And I talked to Pastor Rodo Ruizi before the program, and she's on the line now. Welcome to our program, Pastor Ruizi.
Thank you. Thank you so much for having me.
Mm-hmm. So in this this time around, I'll want you to start in English. Just tell us your opinion, your thoughts over the demarcation of roles in the family.
Oh, thank you. Thank you. I think it's a good thing to be a mother and a wife and have a maid, someone that helps you around with work. And especially, you know, these days, women also work long back. The setting was the husband would go to work, women would remain behind, you know, and do all the chores at home. But since the shift where women are now working, I think there's no harm in having someone to help you with the work around the home. But my thought is that if you have a maid, as a Christian, according to Proverbs chapter 31, the Bible clearly states that a wise woman or a valuable woman wakes up and gives her maid something to do or tasks, do this, do this, do this. I believe a maid is an extension of the woman in the home. And because of that, what you're simply doing is getting help for you so that you can manage to do things that you need to do. And there should be a difference. We should know who is the woman of the home and who is assisting the woman of the home.
Mm-hmm. Thank you very much. While we are there, you talked about an extension, and did he? What about, because we're talking about roles here, mawia zvakanaka mataura neshoko ramwari handiti kuti anoudza musikana webasa kuti ita zvakati zvakati zvakati. But I also feel kuti is there not an element of abuse, you know, pinzwa into play. Unonzwa maid pamwe anonzi ngamuke pamwe na four. Pamwe some maids anoshanda more than 8 hours a day. Pamwe anoshanda 20 hours a day. Anakurara, amuka, achingo cleaner. At the same time, mwana wemumwe munhuka. Ameno. But I wanted to find out from you that do women sometimes take the word of God, like you are saying, and misuse that scripture? And like when Sara Mbaibiri, kutwakazotora haga, you know, because whether she was a foreigner or whatever and said, give us a baby. But I mean, she was not part of the family member. Saka, is there some element of abuse, Muma Rosum, and how can we curb against it?
Yeah.
Pastor.
I think that's a brilliant question. I think when I take someone to assist me, to help me in the home, I need to have an understanding that I'm not taking a slave.
Mm-hmm.
I'm taking someone to help. And somebody that helps you should be somebody that you cherish, should be someone that you trust, because you're trusting them with your family. When you are away, you're trusting them with your children. When you are away, you're trusting them with your household. And so there must not be an element of abuse.
Okay, sorry, Pastor. Please, can we hold you there? You know, my lines are gupinda. We'll come back right to you, Papa Munwamari. PJ, you have somebody.
Yes, Mkoma Gibson. Magadi ninyu.
Ndofimba magadi ninyu.
Aye, wati ripo edu. Muriku inzwa iri mudariro.
Yeah, duku inzwa. Anyai noti ini sezvikuru mudzimba.
Yeah.
Because what I'm realizing is, you see, vasikana vabasa, madzimai mazhinji vanovatora like vanhu, like my slave or something. But what happened is, you find kuti even pakudya, pane plate inonzi, iyo ndeya sisi. kana tikapu inonziyo ndeyasisisisa wafane kubata zvakati kana kuti kubata zvakati is something that I don't think is good because munhu kana ari mushandi wenyu especially domestic worker pamba I think you should take as part of the family. That's mm-hmm. number one. Number two, vakadzi vedu vanoenda kumabasa, they tend to be lazy futi mumbai muyamaya. Everything, vanenge vangoti musikana. Berasa mume nokuti even murume akatombozivi kuti mukadzi wangu anokwanisa kubika chikafu chakaita sei. Everything zvinoitwa nasisi. So, it's something yokuti I don't know kuti...
Saka imati zvingagadziriswe sei kurudziro yenyu.
Kumuudza kuti no mai mwana beno muchidai. She don't take it like it's a advice yo kumuudza. Zvekuti zvazvo kuti wa uda kufavor musikana uya especially panyaya yema place yanambotara kuti unogona ngo uchitonzi plate ndo yasisi kana kuti iri yesimbi muchidyira kana kuti ma plate akanaka. Ukataura izvozvo. Saka iwewe, who are you now to tell me about this muska now? You see, at the end of the day, ongo pese wa kungonyara, ongo fira musagazi chikiti, which is not good.
Pastor Rudo varipo parunhare apa, handimufundisi. Vanodzidzisa madzimai, vanoenda kukereke. Kuti ndima dzenyu dziri papi chaipo. Choisa mubvunzo, mukoma Gibson, vari kuti izvo. Kuti ndimutaurire mudzimai wangu kuti zvauri kuita izvi hazvina kunyatsoti twasuke tingaite sei vachakupindurai ipapa pachirongwa asi kwamuri moramba makateerera mukoma Gibson zvakanakai mukoma Gibson. Okay, vanenge vatobva parunari. Pastor Rudo muchiripoka?
Ndiri pano hongu.
Uhoyo mubvunzo. Baba vatizvo pamwe mudzimai wangu ndiri kumuona kuti akutova neunyopi. Uye kuti ndimutaurire kuti batawo zvakanaka mwana umwe munhu. Zvinotinetsei pamwe anotobva guma atondishaudha kuti pamwe waakudanana naye medhi. Ikurudziro iyi kana kuti advice yamungape baba vakadai vaita dambudziko rakadaro.
Ini ndinofunga kuti zvino dependa nehukama hwavo wababa ava nemudzimai wavo. Kana vari vanhu vagara vane kutaurirana kwakanaka pasati paane dambudziko iri ndinofunga kuti hazviremi kuti vangotaura kuti shamwari ndiri kufunga kuti mabatiro atinoita mwana uyu ngatidai sekungogadzirisana kwavanoita dzimwe nyaya. Saka ndiri kufunga kuti baba ava pamwe chavangada kuita kuashuwa mudzimai wavo kana kuti pave neukama hwekuashuwa mudzimai wavo kuti it's not a competition, it's not kuti ari kukompita nemusikana uyu asi vari kungotaura from a fatherly figure. Asi ndichidawo kuti kumadzimai kana tichitora musikana webasa kana kuti munhu anotibatsira mumba kana ari mudiki kwatiri tomutora semwana kana ari mukuru kwatiri tomutora samai kana sisi. Izvozvo zvinotibatsira kuti tinoita hukama naye husiri hwekutambudzana kana kuti hwekumushupa hwekuti haadyiri mupureti yakadai haadyi chikafu chakadai. Asi akava mwana munoona kuti anotozova chibatsiro pamberi apo. Inini ndiine pamiri pangu pekutanga ndakatora mwana wandakatora kugara naye ndikagara naye 9.5 years. Akazobva pamba mwana wedu ane 9.5 years. And akabuda nemuchato akapfekera mumba mangu ndiri ndakatenga gauni ndiri ndakaita zvese mwana iyeye nanhasi kwandiri ihama.
Munotoumba hukama.
Munotoumba hukama mangwana uchamunidhawo apo. Saka hazvirevi kuti munhu auya kokubatsira ave a threat kana kuti mutrite in such a way. Ngaangotitwa semwana. After all chibatsiro kwandiri. Ndokufunga kwangu ikoko.
Ndinovimba mukoma Gibson vange vakateerera kuti zvekare ndingade kuwedzera ipapo kuti kana ari mudzimai wako anova mutendi anova mukristu zvinenge zvakakoshawo kuendawo kuvafundisikadzi kuti imborayirayiwo mudzimai wangu kuti aita dambudziko rakadai kana kuenda zvekare kumadzitete kuextended family havangava madzitete kana kuti mudzimai wasekuru mbuya vanokwanisa kurayira zvekare I think tine machannels akawanda ekuti munge muchibatsirikana kuti kana maita dambudziko rakadaro rekuti patadza kuita communication pakati pako nemudzimai wako pane kuti muzoita dambudziko rekuva into kuti muende muinto temptation muchato wenyu wochizozobva waparara
ichokwadi ichocho
mukoma Gibson ndovimba kuti vanhingirikina vagutsikana nemhinduro yatavapa iyi pane mumwe ari panhurunhare here pana amai vari parunhare vari kusouth africa
yevo
okay
yevo musasekona
ye
alo
kulo munye umlaleli okhona khona lapho ecingweni uprojusa wethu usitshele ukuthi yena nakulo munye umlaleli wena bahamba khona lapho samukelise
olright ngilungile
ye silo munye umlaleli okhona
hallo
hallo ibizo mbani hallo ndiri kutaura nani vari kusouth africa vasiri maindlovu
okay ndii madzimai
okay madzimai saka muda kungonzi madzimai chete aiwa zvakangonaka tokugamuchirai muchirongwa chedu
tinotenda makadi henyu negoreidzva
aiwa tinotenda aiwa goreidzva takaripinda kwete neback door takapinda nefront door
tinotenda
tinongotenda nyasha dzavo tenzi
tinotenda
ehe tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro pechirongwa chedu chanhasi
indanga ndichingoda kungoti dzimwe nguva dambudziko riripo kukura pamwe dzidziso inokura uchipa mwana kubva ari mudiki noti ukatarisa dzimwe dzenguva kunyanya muvafundisi umomu ndimo mune dambudziko rakanyanya kunyanya vanhu vavanoshandisa mukatarisa vanhu vanoshanda zvakaita sepowerfuli kushanda kwake vanobva vashandisa vanhu kunge kutora zviya zviya kwete kuti semubatsiri asi bva vanobva vatora sokuti kana kuti zviya zvekumusha zvotinoti kuda mubhoi kwete kuti mubatsiri wako nokuti unoona kuti munhu unogona kumuka kana areva nevana uchamuka kuseni agogadzirira vana agogadzirira pakuenda pakaita mavhizita kakuti vanosvika chero dziri nguva vangasvika 5 iye ndionenge achingomira hapana kana kumwe kubatsira kwavanogona pano umwe mutauri amboita sokuti havabatsiri vanoita sokuti kushanda varungu kana achishanda unoona achiti unoita zvose asi kumunhu mutema haazogoni kuita zvose ini hangu inini ndinoshanda mumba but ndinoshandira ari murungu kana ndakamboshandira varungu asi musiyano uripo ndokuti murungu chaiye womwe ungashanda zvese asi hembe yemukati kungangova kubata kwokuti unorongedza hakuna chinhu chounoshanda kumurungu uchishandisa pamaoko kana chiri pamaoko ndoreva kuwacha
haugoni
kuwacha nemaoko kushandisa chako kungotora kana kuti uchingeiswa mumeshini wongonika chete zvino vamwe vakadzi vane dambudziko rokuti haagoni chero uchimubatsira kuti unogona kuona dzimwe nguva unogona kuda kutosiya nhumbi yake yemukati kutoda kutoiwa kuti akuwachire uwachirwe nemusikana asi kana nhumbi dzemurume saka nemwenzira murume unogozogona kuona kuti musikana webasa dzimwe nguva ochatotora chinzvimbo chokuvasa somukadzi kudarika mukadzi wake nokuti ende uchaziva kuti chose chinoitwa mumba ingava iri wekendi mai varipo havagoni kuti vamboti hanhasi regaivo ndimboratidza kuti ndiri mai vebasa dzimwe nguva sevanhu kana vachishanda vese ungakutikana kuti nemwe nguva aite apo neapo iri wekendi yacho haana zvaanogona zvemusikana unogona kuva iye uchabata zvezvose zvounoziva dzimwe nguva akapakata kunoenzera pakupedzisira uchazoda musikana yekudarika chi kudarika maivemba iri dzidziso dzimwe nguva mukukura kuti chero munhu ane vashandi umwe agoni kuti vana vake vagone kubatsira kana kuti mushandi yavachishanda pamwe chete ndoona kuti ndorimwe dambudziko rinenge rinyanya kunge riripo kuti hatigoni kuremekedzana kwakanyanya kuti kana ari mushandi wako kana pamwe anga mudiki vanogona kunge vari sisi kana kuti unovati pamwe ndii tete kuitira kuti pave nokuremekedza nevana vachigona kumuremekedza
Mm-hmm. Chokwadi.
Mm-hmm. Ndafara nokuti mandiudza kuti munoshandira varungu. Makamboita experience here yekuti makamboshanda nemunhu oshandira munhu mutema.
Ndinorangarira kuti ndakamboshandira kamwe chete but wanga ari munhu wechirume asi mukadzi wake handizi kuti aiva kuvinda ngoenda ndichienda asi chaindinakidza ndechokuti ndichienda kumba kwake changu ndai uwachanhu handina zuva rimwe chete randakamboona akasiya nhumbi dzake dzemukati pamwe cherokisa muwashing basket handina kumboona asi zvakazomboita kuti rimwe zuva kudai ange iri girlfriend yauya manje nokubva yasiya nhumbi muwashing basket wakasoka nhumbi dzemapitikoti ake nezvounobva isa muwashing basket saka indakabva ndasiya manje nokuti ndakabva ndamumaka nokuti inini kandichienda pabasa ndobva ndataura zvandinoda nezvandisingadi saka mangwana ndakazoona kwanyogwa hameno akati kumurume asiya asina kuwacha rinobva ndaona murume anyora noti saka indakabvawo ndasiyawo futi ndanyora noti tazosongana nobva ndamubvunza kuti nhumbi dzomunoti handina kuwacha ndedzipi ndikati nhumbi dzavamunhumbi dzinonzi handina kuwacha inhumbi dzemukati ndinofanira kumuwachira here nhumbi dzake dzomukati vakabva manje vazosara vatonetsana manje vamuudza kuti kee waizoti unoti nhumbi hadzina kuwacha unoda kuti uwachirwe nhumbi natete here nhumbi dzako iwe ende yatoriri girlfriend pamusoro pazvo saka ipapapo vakadzi hatina chiremerera kuno mumwe munhu womukadzi varungu indinovaremekedza kuti murungu agoni kukubatisa chero nhumbi yake yomukati kuzve kwokungonika chete kana kuti kudi mushini ukafa nhasi pasina wiki unototenga umwe haumuwachiri nhumbi yake yomukati ini handisati ndambozviona zvichiita ndamboenda ndishandira apo neapo varungu haumbooni achikuwachisa nhumbi yake yomukati ukatoona uchitowacha ndedze vana pamwe zvinga vana vake ma3 years kuti machii dzimwe dzokuzoti kungamacha kwete dzinhumbi dzevanhu vakuru varungu vanoremekedza kudarika vanhu vatema
izwi renyu rekupedzisira kuridziro iya mungavisiyire madzimai
ini kurudziro ripo ndeyekuti vanhu vevakadzi ngatiremekedzei dzimba dzedu kutiwo kana uri munhu womukadzi uone kuti mubatsiri wako une paanofanira kugumira plus kana ukamuremekedza sokuti kana vanga vasisi ndisisi vako sisi vako haungagoni kuti uchishandirwa nasisi wako unova wachisa nhumbi dzako dzomukati kana kuti nhumbi dzemurume ukamutora sokuti chimiro chokuti kana vanga vasisi vako ipapo dzimba dzedu dzinogona kunge dzichimira zvakanaka
zvakanaka haiwa tinotenda madzimai Mwa nezuwa rakanaka and happy new year ya 2017. Muramba muchitifonera kuchititsigira.
Maita basa.
Zvakanaka.
Ndeperera zvangu paredi.
Zvakanaka.
Mr. Chengeta? Mr. Chengeta?
Ndiripo makadizo.
Tiripo kazwai makadiko.
Ndiripo hangu makadiwo.
Aiwa tinofara tipe mafungiro enyu panyaya iyi.
Zvakanaka chekutanga ndoti goredzwa kwamuri mese vakateerera studio 7 muzimbabwe nenyika yese ndodakukontributawo pane zvekutaurwa nevamwe apa nyaya iripo ndeyekuti vanhukadzi kana vakaemploya munhukadzi umwe pamba kuti avabatsire basa vane dambudziko hwane rekuti vanoda kumu uomesera nebasa rekuita zvese zvese vachimuti kuti kudai dzimwe nguva kune kuri kuda kumupinza afiye here kuti abve atoduka nekusingaperi kuti panopamba apa ndiri mushandi wepo kusaziva kuti munhu uyu munomusiyira vana venyu muchiinda kubasa munomusiyira imba pamwe ine mari mukati munomusiyira zvinhu zvenyu zvese nemakizi enyu muchiinda kubasa kuti mumutorewo semunhu wamunovimba naye kuti tamusiyira vana vedu vataendera kunoshanda kubasa hamuda hamufungi izvozvo pane umwe muteereri ambotaura kuti unokwanisa wavambopindura kuti unokwanisa kuenda kwamufundisi kunotaura kuti handisi kunzwarana namedhemu vangu panyaya yemabatiro avanoita musikana ukangoona wangoenda kunoripota kuchechi watosumudza mhepo kumba andizokuripotewa unobva watotaurwa zvimwe zvunhu nezvimwe zvinhu zvavako vachikanganisa iwe kumba zviri zvenyu muri tu madzimai haanyanye kuda kutsiurwa kana achikanganisira vasikana nokuti vana vachofunga kuti waakutomiririra musikana uyayo pamwe une zvauri kutoita naye zvandisingaonini pamwe vanoshandira vasipo vachimbobuda out vanozoda kuti seiwo ada kunyaya kuda kusaidira musikana uyu. Pamwe unogona kuona kuti mwana uyu haasi kuwana zororo, anoda kumbowedzerwawo mari. Ukada kuti awedzerwe mari mai iwee, watozvisumudzira mhepo. Saka indinoti madzimai, kana mawana musikana wamunosiya pamba penyu wamunenge matrusta kuti ndiye anosara nevana venyu neupfumi hwenyu, imba nezvimwe zvinhu zvese, mubatewo semunhu akakosha, nokuti mamuchengetesa zvinhu zvenyu zvese, upenyu hwenyu hwese, nevana vamaindira kunoshandira kunze kwenyika kana kuti kuchinja dhorobha kuna unoshanda kune rimwe dhorobha, zvese izvozvo izvo mune semunhu wamabatisa zvinhu zvakakosherai muupenyu hwenyu hwese. Saka madzimai ngaazive kuti vasikana vanhu vakakosha, ende uye ngavave nemutsauko pamabasa avo emudzimba. Mana mai ngavashandirei kunyanya mubhedhurum mavo, kana vari pamba mukicheni mavo, vari ivo musikana gara pasi woona zvokuti uri kutamba nevana, vana vasarovanaro, vana vasatsunyane, ivo voita zvokubika, vamubikirewo musikana agopota achiziva kuti kana baba mai vasipo, baba vanoda zvakati, vanoda zvakati, vanoda zvakati. Izvozvo ndofunga kuti zvinogona kubatsira pakugarisana kwenyu kwamunenge muchiita mumba nevanhu vanenge vachikushandirayo.
Aiwa, tinotenda mukoma Chengeta.
Aiwa, zvakanaka.
Muva nezuva rakanaka.
Aiwa, nenguva yakanaka muchidzidzisa vanhu upenyu hwakanaka mukuraramisana munyika.
Ehe, ndosaka tine chirongwa ichochi.
Aiwa,
zvakanaka ivo.
Aiwa, ndafara chaizvo, ndapindawo, ndafara.
Ehe, nkosikazi Samueli, zvakanaka iba. Nkosikazi Ndlovu, ndoziva kuti ndovimba munotaura zvekare Shona. Hallo.
Yebo, miyakuzwa.
Uyakhuluma lesi Shona anjo.
Hayi, kodwa yekela mkhulume isiNdebele.
Okay, enza kutya uke watsho wena wathena na kulomehluko ukuthi nxa labo ababe besebenzela abamhlophe bayayenza imisebenzi yonke, kodwa ke xa sebesithi sebesebenzela laba abensundu bathanda ukukhetha imisebenzi eminye abayenzayo. Suke wakubona lokhu kusenzakala?
Ngizile umama umadzimai lapha nekhuluma ngathi ngakubamba kanjalo ngoba ngizile ethi umuntu umlungu yena angeke ambambise ngoba watsha ngomashini. Kimi, as long as ngibambile impahla yomuntu yangaphansi sokufana nokuthi ngiyiwashile. Yes,
ngikhulumela
ukuthi abantu abamnyama sinesi neproblem ukuthi ma umuntu engumlungu okwenzise enye into awuliboni iphutha lakhona, ulibona nxa kungumuntu omnyama. And okwamanje abantu abaningi I'm sure balutshwana bangalawo amameshini okuwashisa iy'mpahla zabo. Khona kwakukhulumileyo yikho engike ngakukhuluma ekuqaleni ukuthi abantu abamnyama sineproblem yokuthi masiwashiswa ngumlungu, wenza uwasha ngomshina kodwa angithi ubamba ngesandla. Akunalapho ngabamba khona ngogodo or something, usebenzisa isandla sakho ukuthi ubambe leya nto uyifake kumeshini. So already sokusisho ukuthi uwashile, wenza ngumeshini owashile, but the fact yokuthi uyibambile ngesandla sakho.
Wafake emshineni. Wazoyithatha emshinini wayigoqa wayifaka
kuthini, wahamba wayoyineka ngaphandle, weza nayo wayigoqa futhi wayifaka empahleni zakhe. So kusho ukuthi vele uyakuwashisa, ukuwashisile sifana nokuthi ukuwashisile impahla yakhe yangaphansi. And then ngifuna sami ubaba uSibanda uke wakhuluma ngendaba yezitsha ukuthi endlini uthole ukuthi untombazana kuyathiwa nekapu ngekasisi lomgano wakasisi. Bakhona yes abakwenzayo konjalo, and omama ikuthi nje luhlelo olungathilo lokhana ukuthi kuzothiwa wonke umuntu akangena, kuba abantu bonke bayangena balukhulume. Omunye angakhuluma nje ezama ukuthi abe like akase like uyasekela like engikusho akasekeli like engikusho, but esazi ngenhliziyo ukuthini yinto ayenzayo endlini. Siyakazi ikhona even umuntu ephuma esemsebenzini uyashiya empimela ishukela ukuthi asale sile, ukhohle ukuthi lo muntu ochiya umpimela ishukela usele nabantu abakho endlini. Uzokhona ukudla iserelakhe yabantwana ngoba angithi umpimela ishukela
Yeah.
Yeah. What is we like ku Pastor Rudo ebamba khona apha ecingweni kusese lemizuzu emihlanu elishumi ukuthi isikade uhlelo. Yeah. Pastor Rudo nyaya tanga chitaura apa meno kana mchinzwawo ndevele.
Ndinonzwa.
Mainzwa kanyaya tanga chitaura. Na mai Ndlovu. Yekuti pavasikana ipapapa. Pane rimwe dambudziko zvekare rekuti kana achinga achishandira murungu.
Mm-hmm.
Anobata zvese. Haana basa nazvo kuti ningirikene ndezvemukati here kana kuti mubedroom muri kuningirikana. Asi kana akushandira munhu mutema anosarudza mabasa ekuita. Idambudziko rinowanikwawo zvekare kana muchikristu kana kwese kwese. Rinobatwa sei dambudziko rakadaro?
Ini ndinofunga kuti nyaya iyoyo pamwe marererwo nemakuriro atakaita ekuti takakudzwa tichifunga kuti zvichida vechichena vari nani kutidarika. Saka muma aspects akawanda eupenyu ndosaka muchiona kuti munhu anofara kana mwana wake achitaura chirungu, munhu anofara kana aita anything unotonzi dziri kurarama zvechirungu. Whereas upenyu hwedu neculture yedu nekwatakaberekwa zvakakosha, zvakanaka, zvinongoda kuti tizvigashire kuti this is who we are, tinofara kuvatiri. Saka pfungwa imwe chete inogona kupinda panyaya yebasa iyoyo yekuti umwe munhu anogona kuita zvese zvaanoita kana kuti rese basa raangaita kumurungu kune verudzi rwake oona sashorwa kana kudzikisirwa. Saka izvozvo ndinongoona sekuti zviri mupfungwa mumaonero ekuona kunge vamwe vechichena vari nani kutidarika, asi ndoda kuti munhu takatosikwa izvozvi, takadai, takakodzera, takanaka, tinogona kuita zvese zvingaitwe nevarungu nezvingaitwe munhu mutema anogona kuzviita. Hazvisi muganda iri, zviri mumunhu, zviri mumweya wakafemerwa naMwari.
Thank you, Pastor Mbo. Batai makadaro, tine kola.
Tine mutereri aripo parunhare. Mukoma Ernest Nyadare, makadini henyu? Mufamba-fambai runhare rwenyu runenge.
Ndinofara kupindawo. Hello.
Rwanga ruchikata-kata runhare rwenyu. Asi taakukunzwa iko zvino.
Ndinofara kupindawo muchirongwa ichochi
Studio
7. Ndafara zvikuru. Ndinoda kuti ndibatsirewo ndichiti munhukadzi munhu akakosha, anoda kubatsirwa kana pane pese panenge achiitawo basa. Hazvinei kuti uri murume kana kuti zvakamira sese, asi munhukadzi anoda kubatsirwawo sezvo tiri nyama imwe chete, uyezve iye hafani kurwadziriwa nemabasa akawanda kana ari mumba. Ndo chimwe chikamu chandaa ndichida kuti nditsinhirewo hangu kuti tibatsirwo nazvo. Tinenge tichida kuti kana kuri kubika ndinogona kumubatsirawo rimwe divi iye achiitawo zvimwe. Kana kuri kutiwo panenge painewo musenzi, musenzi anofanira kuva ane paanogumira. Sezvambotaurwa naPastor Vesh. Kana Pastor ambotaura achiti musenzi haafani kuzobatawo mbatya dzababa dzemukati, dzinofanira kugezwa naamai, chii chokwadi. Kwozouyawo mubedroom haafani kuti apindewo. Ndei chokwadi chaizvo, mune maanofanira kuti agumire
chokwadi.
Tozouyawo vana mai vanomitseka nokuti upenyu hwavo is marvelous. This is marvelous.
DPJ.
What is your name?
Varuguzororo, this is marvelous.
DPJ. Madam Zigurukan and Nanamai, the good say Kunoka Tiriku, Zimbabwe. Wana mai wariko mirwana upenyu nokuda kukuoma kakaita upenyu ikonomi yedu. Munoona kuti mese maonekwa vari kushanda vanoziitira mhuri zvakaomarara vachigumisidza pamwe pacho vachirwara vanenge vachingoshanda zvakadaro. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvandandichingotiwo inini semuteereri ndandichidini vana baba tinofanira kunga tichibatsirawo madzimai edu.
Haiwa tinotenda.
Ngativabatsirei
madzimai edu, nguva dzedu ndodzadyana. Toda kuti tinge tichipinza vamwe parunare muchirongwa. Runare rwenyu rwakunenge rwakukatakata asi nenguva dzacho padzave apa. Ngatingoonekanai mukoma Ernest time maita basa
zvakanaka.
Yehoi
maita imi basa mutote mutifonerawo.
Zvakanaka zvakanaka imukoma
mazita imi
tatenda. Ngilomunye njalo mlalele lapha usembembeze nako elipane yena ke igama lakhe ngufelistus. Kunjani mama? Hayi siphilile. Kunjani khona ngapho embembezi? Ye hamba hamba khona apha endlini ngoba yi ucingo lwakho vele kaluzwakali luyakhatha. Dinga indawo lapho ngakhuluma kuhle engxele lapho kule signal khona. Ye sokungconywana usiphathise imizuzu emibili ngoba vele isikhathi sesiphelile.
Yayi ngiyathokoza kakhulu ukuthi ngingene ehlelweni.
Ye siphake imbono wakho, umbono wakho ngisiphake umbono wakho imizuzu sisele emibili kuphela. Ucingo lwakho yilolo yalayo. Siza kufonela njalo ngeviki elizayo. Okay. Pasarama minutes maviri chete. Regai tipe kuna mfundisi pastor, Pastor Rudo, kuti vangotipa mashoko ekugumisira 1 minute and then tozopaona mai Ndlovu 1 minute tobva tavhara chirongo. Pastor Rudo, kuridziro yamungaite. Nhandichida chaizvo kuti tinge tichitaura nezvekuti maroles nedemarcation kuno kudiaspora, but nguva dzedu ndodzadyana pamwe tichazova chirongwa cherimwewo zuva. Asi pari zvino kurudziro yenyu kana kuti advise yamungatipa musati maenda rekupedzisira show.
Ndinotenda. Kurudziro yangu yandingapa ndiyoyo yekuti vana mai torangarira kuti kana tatsvaga vasikana vanotibatsira vari kuuya kotibatsira, havasi kuuya kuzoita take over musha. Ndinoramba ndiri in charge, vane pavanogumira. Ndinokurudzira kuti bedroom ngarive private. Unoda kusara uine chimwe chinhu chinoratidza kuti ndiwe mai vepamba, chaunoziva wega, chaunoona wega. Saka ndo zvandinokurudzira izvozvo. Uye ndichikurudzira kuti sekutaura kwamama mboita nyaya yekudiaspora, kudiaspora hakuna vasikana, hakuna vanobatsira. Hongu tinoziva kuti vana baba ndivana baba, vanofanirwa kuremekedzwa. Vachiremekedzwa kudaro hapana chakaipa sababa kubatsirawo umwe wako. Mese mapinda muchibva kubatsa, iwe obatawo neapo, obatawo neapo. Zvisiri zvekunyorerana rosa, aiwa kuti iwe ita icho, iwe ita icho, asi out of your love, out of your appreciation.
Tatenda Pastor Rudo. Nguva dzedu ndodzakuramba manje kuti tienderere mberi. Hazvisi zvakanakai.
Thank you.
Aiwa tugumira panapa muchirongwa chedu chanhasi ndiPraxedis Jeremiah nachionisi
Chioniso Jani.